manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu zvita 1/2017 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Asi vamwe vanoti veruzhinji havafaniri kukasika kushora vasati vaona zvichaitwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Tando Kwinji vanoshanda nesangano reYouth for Innovation Trust vati kunze kwekusai nevanhukadzi vakawanda mudare iri vasuwiswawo nenyaya yekuti dare remakurukota harina kana munhu mumwe chete wechidiki.
Ndatisapointwa necabinet itswa nekuti haitauri nezvegender equality. Vanhukadzi varimo mucabinet vashomanana zvisingaiti and vanhu vanga vari mucabinet iyoyo even before. Saka hakuna chachinja and hakuna chachinja even kumuma youth because even ministry where youth ye wedu hazimu youth. Saka cabinet yakafanana necabinet yatanga takagaratini nayo makore SAI hakuna zvachinja.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati masarudziro akaitwa navamunangagwa makurukota avo anoratidza pachena kuti bato rezanu PF ishiri nemuririro wayo uye harichinje.
Vamunangagwa pavakatora ofisi yemutungamiri wenyika vakaita mapromisi akawanda zvichibva zvapa hope kuvana veZimbabwe vanga vachitambura zvakanyanya pasi peutonga hwaMugabe. Asi cabinet yavo inotaridza zviri pachena kuti hapana shanduko yatawana apa. Zvakare vamunangagwa havasi kuda kuchinja maitiro anga achiitwa navaMugabe. Tikatarisa cabinet yavo vanhu vakangofanana vakakundikana makorosa apfuura ndovadzorerwa. Zvakare tiri kuona vamunangagwa vari kuendera mberi nepetroneji anga ichiitwa navamugabe. Chizivano neukama neushamwari zviri kuendera mberi muZimbabwe, hapana shanduko yatawana apa.
Vamaposa vatiwo vamunangagwa vapotsa mukana wekuti varatidze vanhu kuti ivo vanotevedzera mutemo vachiti vangadai vasina kudoma makurukota ematunhu asi kuti vaone kuti pagadzwa makanzuro ematunhu sezvinotaurwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vatsinhirawo kuti zvaitwa navamunangagwa zvinoratidza kuti bato rezanu PF ibato rinokoshesa zvenhoroondo yakare risingatarisire zvemberi.
Tarisai muone madzimai arimo mukabhineti yamunangagwa anongova maviri chete, asi tikatarisa kuti nyika ino vanhu vakawanda madzimai. Tikatarisa zvevechidiki, vechidiki vashi shoma zvikuru mukabhineti yavo hamutorina asi varivo vakawanda kudarika vamwe vanhu vese. Sazvotaridza kuti ikabhineti isina ramangwana, ikabhineti isingatarisi kuti tinoendepi, ikabhineti inongotarisa kwatakabva, ikabhineti yenhoroondo chete, ikabhineti yakingafanira neyamugabe yekuti yaingotarisa zvehistori.
Asi mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati vanhu havafanirwe kunyanya kushushikana nenyaya yekuti makurukota asarudzwa ndevanani, asi kuti vanofanirwa kutarisisa kuti ivo vamunangagwa pachavo vachange vachipa hurumende gwara ripi.
dzimunguva muna anotadza nekuti munhu ari kumutungamira anenge mupau pekuti afambe napo atapate basa nenzira iyoyo haangazochinji zvaanenge audzwa nemukuru wake nyanga uchiona kuti zvakashata asi mukuru watinaye zvinonguva tiri kutarisire kuti aise gwaro rokutadza kuti anoda kunza mainvestor abvisewo indigenization akalimita iwo mutemo wa 5149 kunatural resources kakuno zvinogebwa akatarise kureengagement newest vana America nana Britain kutaga titaudzane tibatsirane hai takatarisa ipapo titarisire kuti iyo cabinet ichashanda
vamunangagwa vakasarudza dare remakurukota rine vanhu makumi maviri nevaviri uye makurukota anomirira matunhu gumi munyika pamakurukota aya pane vanhu vaviri vanga vari mauto vanoti Major General Sibusiso Moyo naAir Marshal Parents Shiri pane makurukota masere akadomwa navamunangagwa asiri nhengo dzeparamende izvo zvinonzi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika iro rinosungira vamunangagwa kudoma vanhu vashanu chete vasiri nhengo dzeparamende ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Vakadomwa kuvagurukota idzva rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuchuchisa vanopikisa hurumende uye vamwe vemubato ravo vanoonekwa sekunge vasingatsigire mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vaziyambi vari kutora chigaro change chambobviswa vamunangagwa chichipiwa vaHappyton Bonyongwe. Taita navo hurukuro nezvekudomwa kwavo.
Ndazvitambira ndingati nemufaro nekushamiswa nekuremekedzwa kwandaitwa nemutungamiri wenyika. Ndanga ndisingazviexpecte ndikatenda kuti mutungamiri wenyika aona kuti ndine zvandinogona kunge ndichibatsira kuti nyika iende mberi.
Asi hamusi mutsvaka kubazi rezvemitemo iri, Honorable Ziyambi?
Hongu, ndanga nditori sachigaro wekomiti yejustice kuparlamendi. Saka handisi mutsva kuparlamendi, ndobasa randanga ndichitoita rekuongorora kuti ministry yejustice iri kuita basa rayo nemazvo here ndiri sachigaro wekomiti iyo.
Saka kana tichitarisawo iro bazi rezvemitemo kana kuti ministry of justice, mungataure kuti basa rebazi iri nderei chaizvo?
Ministry of justice basa rayo sezita rayo nderekuona kuti vanhu vayananiswa zvakanaka kumataredzi mosva kwavanotongwa rove nerimwe bandiko rinonzi Prison and Correctional Service raakuvandudzwa kuti kana munhu asungwa zviaendeswa kujere kunofanirwa kunge kuri nzvimbo yekuti anga achidzidziswa zvekuti kana abuda anoenda onozvisenzera pane kuti aramba achiita zvekutyora mutemo. Saka rine mabandiko akawanda, roita rimwe bandiko zvakare rinoona nezvedeeds registry, kuya uku kunenge kunochengetwa matitle deeds nekunoitwa macompanies. Saka rine mabandiko akawanda anoona nezvekuti mutemo wateedzwa zvakanaka here munyika.
Saka vaziyambi vave gurukota kudai, tinotarisira kuti havateme vachitarisa kuti wabuda mbamani, vanenge vachiisa munhu wese pachikero chakaenzana.
Izvozvo ndo zvakanyanyisa kukosha kuti kana uchiita mutemo kana kuti uchinge uchiyananisa vanhu haikona kutarisa kuti anobva mumba mumani kana kuti anobva kupi, asi vanhu vese vanofanirwa kutariswa zvakafanana nekuti vanhu vese vakafanana, vakasikwa naMwari vakafanana.
Gurukota idzva rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti pazvinangwa zvavo zvekutanga vanoda kubvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Chandoda kutanga kugadzirisa ndechekuti vanhu vave nemukana wokunzwa mashoko nekupepetwa kwemashoko nekuverenga mashoko akasunungwa asina kana chimhinga mupinji inogona kupindira pakati pezvavanenge vachifunga nezvinenge zvanyorwa nezvinenge zvichiwanikwa even pasocial media. Tiri kuda kuti vanhu vave nemukana wokusevesa pfungwa dzavo kuti vaveze pfungwa dzemashoko sekuya kwaanoita pasina kana chinopindira pakati pavo nemashoko iwayo.
Vatori venhau vangatarisira chikwamuri.
Vatori venhau vaona mumwe anga ari bhururu wavo ndokwandakabva nako kubvira ndiri muhondo kusvika ndiende muZBC. Ini ndiri mumwe wavatori venhau ndonge. Kana ndiri pakati pevatori venhau ndizvitonzwa kunge ndiri pachikwata. Saka ndichataura navo ndichinzwa pfungwa dzavo kuti basa ravo ringafambe sei. Bati kunyanya ndiuda kuti magariro evatori venhau ave anonakidza nevachitengesa mashoko avanopepeta vachiona mubayiro unokodzera naiwo zvinoita kuti vanhu vatori venhau vave nechimiro munyika ino kwete zvavanga vachiita kusenzwa kuti ane kaenvhuropu kake uyo ane kaenvhuropu kake.
Mambotaura pamusoro pemirayiro yakaita sePOSA neIPA, muchadini chamunofunga kuti mungaita nemirayiro ichii?
Ndichatarisa bungiro remutemo ndozvitanhaura zvese ndozvikanda ndozvikanda nepahwindo. Kupenga kwaiita Jonathan kuyako kuda kuti anofunga kuti ndiye anofungira nyika yevanhu 14 miriyoni ina handikudi. Regai pfungwa dzevanhu 14 miriyoni dzimire iyipayo. Mukubatana kwadzo dziri 14 dzafunga zvakasiyana-siyana ndomukuita Zimbabwe yemandiriri.
Isusu vatori venhau tingatarisira machanges aya rini?
Pandinongotanga kutaura nevamba vangu ndapinda mukabhineti.
Ndomboita humbimbi ndoga pano apa. Semutori wenhau tingafara here tichiti tawana hama, tawana shamwari?
Aiwa zvinomaona wenyu, inga ndokwandati ndakabva. Nhunha dzenyu ndonhunha dzangu, ndoziya kurwadza kunoita basa irori. Ndinoziya zvisuo zvenyu kuti basa renyu rifambe zvakanaka.
Avo vanga vari gurukotare zvekufambiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare naTanunuka Wande weStudio 7. Hurumende inoti iri kuvandudza mutemo wekuendeswa kweupfumi kuvatema kuti ufambidzane negwara rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema iri. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vagere mune zviwanikwa vaFarai Maguhu vanoti hurumende yaifanira kutarisisa zvakare mutemo uyu sezvo uchityisidzira vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi isusu tinoda kuti vanhu vemunharaunda dziri kucherwa zviwanikwa vawanewo development munzvimbo dzavo kuburikidza nemaminerals iwavo. Tinyaya yeindigenization asi chinhu chinounza mainvestor ba, nekuti hakuna investor anoda kuuya nemari yake wosvika munzvimbo wonzi chichera apa asi iwewe unenge uine 49% shares ini ndichapewa 51 iwewe wakangorembedza maoko kana kuti uchingoti chandinounza inini maminerals ari pasi. Saka vanofanira kuti vagadzirise nyaya yeindigenization kuti mainvestors vasanzwe sekuti vari kumbunyikidzwa mari dzavo nehurumende.
Mungati here imi pari kunzi vari kuwandudza kana kuamenda mutemo uyu, pane chitsva chingaiswapo kunze kwezvagara zvingoripo zvekuti vekunze 49% wemunyika 51%?
Kabhineti yakaanaunzwa nezuro vari kungotaura zvinhu zvagara zviripo. Indigenization law yagara ichiti iyo 51% ma-indigenous people, 49% ndo ya investor. Saka handifungu kuti pane chitsva. Actually nyaya yacho vaitaura panguva isiriyo nekuti vari kutochama kubhururutsa shiri. Kana paine mainvestors vanga vakufunga kuda kuuya kuZimbabwe vakangonzwa Munangagwa akutanga kutaura kuti nyaya yeindigenization vanobhururuka nemari dzavo voenda. Zimbabwe haisi yega nyika ine maminerals muAfrica munomu.
Ko ivowo vanhu vemumaruva ari kucherwa zviwanikwa izvi, pane chavanga vachimbowanawo here kubva patangwa mutemo uyu, kana kuti maakutarisira wokuti kuwandudzwa kwauri kuita kwaakureva kuti vachiwana cheuviri?
Hapana, tingangoti nzvimbo yatingati inewo padevelopment kakada kumboitikawo ndekwana mapanzure kuzvishavanuko, kunewo zviripo zvimwe zvinobatika. Asi nyika yese macommunities ari kumainwa haana chinhu chaakawana bakubva kumaminerals.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wemudunhu remuSomalia azivisa kuti mauto angangosvika maviri pamwe nevapanduki gumi nevaviri vaurayiwa mushure mekunge chikwata chevanopfurikidza mwero cheAl-Shabaab charwisa mudungwe womotokari mukati meSomalia. Vaive chipangamazano chava Donald Trump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaMichael Flynn vari kutarisirwa kubvuma mhosva yavari kupomerwa yekunyepa pamberi pematikiti vehurumende pamusoro pekudyidzana kwavo nemumiriri weRussia muAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa 1 zvita. Hurumende nemasangano anoshanda munyaya dzeHIV AIDS anotora zuva iri semukana wekuziya zvinofanira kuitwa mukurwisa denda iri. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS Dr. Frank Guni vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoratidza kubudirira zvikuru mukurwisa dambudziko reHIV AIDS. Tanunuka wandi weStudio 7 abata vaguni kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri.
Zuva nhasi reInternational World AIDS Day izuva rekurangarira hama neshamwari dzakatorwa nechirwere chemukondombera nekusimbisa vese vanorarama neutachiona uye vakaitwa zviya zvinoti pachirungu affected kana kuti vanobatwa neurwere uhu. Zvinoreva kuti munhu wese ari pano pasi hapana munhu asiri affected. So izuva rakakosha zvikuru kuti tirangarire kuti kune chirwere ichi changa chapedza vanhu chaita shura matongo.
Chii chinoitwa pazuva ranhasi?
Pazuva ranhasi panoitwa mhemberero dzakasiyana siyana. Zvizhinji zvinobuda ndezvekuti tinotarisa kuti chii chatakaita mugore rakapfuura, chii chatinofanira kuita mugore rinoteera kuti tiunze magumo echirwere ichi. Tinovandudza zvekare kuudza pasi rese kuti zvitsva zvataita isu vanoita research vanoita hwaro hwekutsvagurudza kuti mishonga mitsva ingavapo ndeipi yekurwisa chirwere ichi uye zvii zvingaitwa nevanhu vese jikerere kuti tibatsire kuti chirwere isi chisarambe chichipararira, ava vanorarama neutachiwana varambe vachirarama upenyu hune tarisiro wakavandudzwa.
Sekuziva kwenyu, Zimbabwe iri kucherechedzawo here zuva iri?
Hongu, Zimbabwe inocherechedza zuva iri sedzimwe nyika dzese, asi zvinowanzokuitwa kuZimbabwe ndezvekuti nyika yedu inozotara zuva rimwe risiri ra 1 December rekuzoti nyika yese vanhu voungana kumaprovinces nemuHarare vachiita mabiko. Asi kwanhasi vanoita kucherekedza kuya kunonzi in principle, kutaura kuti vari kucherechedzawo vari mumahofisi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana asi mabiko chaiwa ane zuva richa dedzerwa nemukuru webazi rehutano.
Munofunga kuti Zimbabwe iri kuitawo nhano dzakakwana here mukurwa nechirwere ichi?
Wangu Zimbabwe ndeimwe yedzimwe nyika iri kukwanisa chaizvo kuti kupararira kwechirwere kurambe kwakadzikira. Asi pane dambudziko guru ratiri kuona iye zvino izvi rekuti mishonga yakuita ichishayikwa. Kushayikwa kwemushonga uku kunoita kuti vanorwara vaye vane chirwere ichi vatadze kuwana upenyu hune pundutso.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chikuru cheChinoyi University of Technology vaudza mutungamiri wezvikoro zvose zvepamusoro uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzose mari yekudzidza inopiwa nehurumende nepamusana pekuti vadzidzi vakawanda vari kutadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuda kwekushaya mari. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachikorokotedza vaMnangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinasu pakati vaNesbit Chinotenda Bonzo vakurudzira vaMnangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire. VaBonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuattachment vasiri pachikoro. Vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro. Izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Kurusa chatiri kuda kuunza kuna presidenti inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudents anenge ari paattachment dziri kuita kunge dzakawandisa because vari kubhadhara yakafanana ari paground neari kuattachment. Saka tatiri kukumbira kuti vadzikisewo vari kuattachment sisingasarisi maresources anenge ari pachikoro. Then also mafees grants ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzekuti vakwanisa kubatsirikana kusisi tiri kuona kuti madropouts ari kuwanda nenyaya yekuti fees dzirikuramba dzichikwira.
VaBonzo vaudzawo vaMnangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya.
Nenyaya yemabuildings zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard. Saka tatiri kuti zvibva zvagadzirisawo ndozvichemo zvatatinazvo.
Mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vaTalent Chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva. VaChiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda.
Indigenization policy yakanaka but for now I think inogona save inodambuiswa paside kuchana. Then pumbuitwa job creation in terms of calling you investors. Tine industries zvakawanda, there's some mines zvakawanda, tine zvinhu zvakawanda zvatokwanisa kushandisa kugeneratara nazvo income and to create mabasa akawanda evanhu. So there is need to panodiwa kuti maybe timboita focus more on job creation, cannot focus more on building Zimbabwe through other means.
Mumwe wemudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari Florence Garande atiwa netarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo.
Tiri obvious kuti mwana wese paanograduate anenge ane tarisiro yakanaka. Hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate onogara. Obviously we are hoping for a brighter future. Nekutarisi nechenji iri kuitika munyika ka we hope zvinotongochinjawo for the good because we are hoping for a good Zimbabwe.
Vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika, vaMnangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire. VaMnangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, Nzira zose munhabvu dzichange dzakananga kunhandara yemandava stadium kuzvishavane uko mhuri yese yemutambo uyu iri kuungana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mangwana, Mandava Stadium ichange ichitamba rumbo rwekaso Lager Challenge pakati peFC Platinum iyo yakatora mukombe wekaso Lager Premier Soccer League neHarare City iyo yakatora mukombe wechibuku Super Cup kuona kuti shasha yenhabvu chaiyo yemwaka uno ndiani. Zvikwata izvi zviri kurwira mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekuti hapana chikwata chiri kuda kusiya mari iyi ichitsvedza vakanangana nezororo yekisimisi. Asi kugona kunenge kudada nemasunshine city boys ari kupinda mumutambo mukuru uyu vaine nhoroondo yakasiyana. Panguva iyo FC Platinum yakatora mukombe weleague zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuHarare City iyo yakabuda muPremier Soccer League mushure mekupedza iri pachinhano chegumi netanhatu mumakundano ezvikwata zvisere ePremier Soccer League. Muteveri wechikwata cheDynamos vaShepard Saizi vanoti nhoroondo iyi inoita kuti FC Platinum itange iri pamberi pemutambo uyu.
Tikona FC Platinum ichihwina because maspirits avo ari high than iHarare City. Hara City nekurelegerwa kwavakaitwa morao yavo mucambini law pane FC Platinum. FC Platinum ine upper hand pacambi nokuti yakawina league avakarelegerwa. Saka ndikuona vachihwina just because varoda kuenda mberi.
Asi muteveri weCapes United vamusa mashezha vanoti semaonero avo mutambo uyu uchapera uri mangange uyezve Harare City yozokunda nemapenareti.
Nemamirira akaita bhora iriri handikuona Harare City ichihwina nemapena. Ndomaonera andiri kuzviitawo inini because bhora iri rakaoma.
Kune dzimwe nyika mitambowo pakati pezvikwata chinotora mukombe mukuru nechinotora mukombe weleague zvinosangana mumutambo wekutanga kwemwaka unoshedzwa iwo kunzi Charity Shield. Asi vePremier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages vakawana zvakakodzera kuti mutambo mukuru uyu utambwe mwaka uchangopera kuitira kupa zvikwata izvi chekufarira mukupera kwemwaka. FC Platinum neHarare City dzichange dzichimirira nyika muAfrica gore rinouya. FC Platinum ichatamba muCAF Champions League, Harare City ichikwikwidza muCAF Confederation Cup asi ichibva muDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dare remakurukota rakadomwa navamunangagwa nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwemakore akawanda. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Vakasarudzwavo kuva gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuti vachuchise vanhu vasingawirirane nehurumende. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo nastandekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga.
Lo Ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe yibulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet le isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kutshiye khona umgane.
Lamuhla eZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana nokumemetheka kwegcikane le-HIV. UMongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obengumsekeli kaMnumzana Robert Mugabe esangumongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko ubikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobengumphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzu esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi uMnumzana Mphoko sebotshiwe yena uMongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kaMongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Weshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa uMnumzana Parents Shiri kanye loMnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukaMnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo loMnumzana Bednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lelithuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi umgale uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Kufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet le isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kutshiye khona umgale. Umgabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika-ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthiwa uMgabe. Bona bana abantu ababekhona ababevele bengabakamgabe kodwa-ke khathesi sebengabeke kuthiwa yiNacoste. Kubamisele bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama-ministers angu-20 kulabo mama abathathu kuphela. Kuyaqinisa konkani ukuthi sekuyele khona fana lapho kulo mkhathi. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sisuke sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgabi kangaka basebesithi hayi izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgabi izanu. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
Kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience, abevele bebesebenza bekuzaba lula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabane.
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thena ngokudiliza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani. Ngoba iexperience yakhe ngokuganga ngalezi zinto. Iexperience kufanele be experience yomuntu esimaziyo ukuthi esekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje kasilamali elizweni sithandekile. Ngenxa yokuthi kona abantu bona babeganile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona ke.
Kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje into encane esekuseleni. Ungakhohlwa ukuthi kena muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangazi.
Lo ngumnumzana Pet Nico Pepe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT. Sixoxelaye ekobulawayo.
Oge waba ngunkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathintambo kahulumende osuswe libutho uMarian uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantu bakhe aphathwa ngayo ngabe zomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Uchomba uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu leya isetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Jombo utshela intatheli zindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo. Eyakuqala njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu bakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe. Unkosikazi Jombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentane enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala eRemand Prison ngemva kokuba umantshi wedale lemagistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Unkosikazi Jombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he's my ex-husband, I see her feelings as my the father of my kids. And especially the Saturday incident where he was put in leg irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuJombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mliswa had called upon the ministers to make sure that they look at my conditions of Vasunga.
UJombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisichiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UJombo uzavalelwa kuze kuyefika umhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elongathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uJombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba besesabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqwetha elimela uJombo umnumzana Lavumo Maduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Njani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine.
ELeZimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane le-HIV ele-World AIDS Day kobulawayo e-White City Stadium phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe lamhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacoxisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legcikwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatranyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona i-HIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo i-province e-hosta i-27 World AIDS Day National Commemoration. Sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, sizitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesilokho okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama community health workers sizuze okuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangela lelo hlelo lwe-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlulela ukukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igcikwane layehlisa igcikwane kanye namaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa iningi eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo kusakuningi uhulumende amele akwenze ukulwisana lomkhuhlane wengculaza.
Ngendlela esikhangele ngayo abantu bonke bathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayayizuza imithi yona le kumele bayisebenzise. khathesi eZimbabwe nxa sikhangele nje hayi sibona ukuthi uncedo lwakho nalungcono noma nje imithi yakho ningazani ukuthi ayasalele emuva kodwa hayi singcono abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu.
Nanxa sikhangela ukuthi khona kwamanye amazwe bale mithi engcono abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant so babe bekhangelela ukuthi khona omunye babehlangana bengaprotected angitsho kulo muthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ncedo nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebananjani asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe nxa ukuthi nxa ingazizakala lapha lathi sizaphila ngendlela engcono ngegcikwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-fast 8 kusiya ku-9 ntambama. Live Talk lamhla sixoxa ngokukhethwa kwedale labaphathi ntambo iCabinet oselusolwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakwele-Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-Melika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emmerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye 51% kumele sibanjwe yisizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahuka na abakwamanye amazwe laba? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ingabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana lezemining, ezemining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into zemining kakhulu izinto ezingathi ingabe zikhangelwa nguhulumende. Kuye lohlelo olukhangelane lokuthi izinto zemining zihambe ngendlela eqondileyo, ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors. Kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize ukusuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili leli ukuthi baqondisa umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele vele kwakungafanelanga khona ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngale ndlela ngiyazi ukuthi singabantu abamnyama lami nginde ngingumuntu omnyama kodwa nxa ngicabanga ethe broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa ukuthi engathi esithi ukuzokwenza ibhizinisi athole umthetho efana nale eyayifakwe ngumgabe lokala kwakuvulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso la ngenhliziyo ebuhlungu kodwa kwakuyinto vele engafanele ukuthi ngabe yaba khona
sesingabona yini mnumzana Dube aba kwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani
umthetho weindustrialization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba umthetho weindustrialization abantu before ama-investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana lezinzane so nxa kukuthi kubabubha abasoze bayenelisa ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba kathesi abantu ngiyazisiya baningi abantu abasese-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wahuga abantu ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela so abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuhuga ukuthi balethe amabhizinisi abo beqeda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane
Ithi woza Friday my darling woza Friday umsebenzi ubokine woza Friday my sweetie
Woza Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uhwabarati kubika uEzra Chisaspanda
Zasha isibizwa uhwabarati
uhwabarati
athi sibange
Wasalaza Ayeye Ayeye
Inengi lithi kontutu ziyathunqa akusela abahlabeleli abanene ngemva kokuba abaculi abanjengo Love Mama Jayvana bayekela ukucula labo sithiya abanjengomuyi uSolomon Skwiza uHabarathi uthi abantu bangakhali sekhona uzobuthisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu
uHabarathi
simakhona lingiboni sengibasophe kancane lingikhuphule ngalo mculo igadile lezinto ukuhlula insilo kusela similo kusafani lasendulu kuyangikhathaza ngomdazo onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngize ngama-punchline semnyango nyangonqoza Mr. Music ya Kobosa Chase Marabina ngas Nyobonga ngithini Ngimuhwabarati nyongoloza
Kubula Sasha Kubula Sasha Kubula Sasha
What's that so?
Awunyoni ya makos
Awunyoni
ya belu
Awunyoni
ya masulu
Awunyoni
Sarebonani mthakazi omuhle igama lami ngujafethi lokuzalwa uhwabarati ngele stage ukuthi uhwabarati kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibale ngalithola from iSwana ngangikusatic festival lapho engayenza khona into iyathabisa abantu bona babesithi uhwabarati kuyakurata besithi ngibuye le stage so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho
umculo kahwabarati ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi Vele ubiza usithini umculo wakho
okwamanje nisawuthi iphula wayo music ngoba angayitholi kahle kahle genre eqondileyo ngalomculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamandebele lapho esaqala khona
Siko Hoza Friday siphethe umculo yosehlupile ngoblawayo uhwabarati ucula kanje nje vele yena ke unamadlalenti amangani
Awunyoni yami siluhi Wozanhlanhla
Yeah, uhobo rathu le 3 albums yakuqala ethi Kaslam and then yes 2 wozanhlanhla and then yes 3 engisanda ukikhipha ka Jessie Silwane. I music le itholakala kithi asikabile shop ecacayo kobulawayo lapho ukuthi i music etsifa ke ngapi. Kodwa engakujwe ukuthi uwozanhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma sika uhobo rathu zikuthazelana ngabathela labatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa ubulawayo ngayo kungakho konke ngikwanisa ngifike lakithi ngifuna ukusabalala ngigcwele umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaningi abaziyo into abayenzayo. Ungene watshaya isicathulo kwezokala uhobarathi ngahayizi ngaklabalali kodwa uziculela kamnandi ujaphesa uthi usekhona ukuzovuselela umculo wakondonga ziwelele umculo okumele ubulawayo aziqhenye ngawo ngoba ke kodwa uthuzethunqa yiwo muzi owacathula ezomculo awubani isikhathi silomhawu yekela sihwabarathe ngohamratha kahwabarathi elogazeli mnyama ingoma esithi amakhwela intaba libe nempelaviki elithukela ngimele estudio 7 ngingu-ezra chizo sibanda waza waza friday
Kuyofalwa abantwana basukuthi kakhulalwa microphone iphetho yimi kakhulalwa ngicela ama flat lapho pasopo suka phansi kwami lapho kwenisadusa yimi khobaratu mthako mnyama nyongo ndosa sigebe ngesifocus ngifana lo madosa ngijime abatshela bonke nabo mamgobhosa mina ngisabi noma ngubani ongahlokosa ingoma yakithi le ngifuna umalunguza njengoba lesidudla sami leso mafohlosa bona abadala sebetshaya ihlokolosa ngase ngakhumbula uSolomon Sikhusa lala ngoxolo Simon Panda Sintusa ngomculo mina amandebele ngizabatutusa
Funa wona makwalenda
Funa wona makwalenda
Wayi wona makwalenda
Funa wona makwalenda
Funa wona makwalenda bathina
ma Funa wona makwalenda
Wayi wona makwalenda
Funa wona makwalenda
Wabara tuma kwalenda ba
Funa wona makwalenda
Wabala nje makwalenda bakase
Funa wona makwalenda
What's that ass? Get a copper rat to go to Gumum Shabbat. Funu Gramanating of Fisu Tagat. Funu Campanating of Skobanga Pagat. Funu Soli Malik Lakas Ramina Makwad. Kalunga Sotano Kobara to Sachabula, Kukamula, and the Lirik Fana getting up Tabula. Ganamina Chisabas Fetunia Futa, Umbrepaganam Shad, Opendukis Tuta, Nerepasa Kupa Kibis Kibanga Tipa. Yay Salento, Minakum Seto, Bakulum Tet, Fana Gittis Kona, Noma Benzumona. Mfuna bakasi le kona tukonya Ebo klefa Kazeri miyama
Wama ufunu unandi
Iwala wa makwalinda
Wama salala ta makwalinda Mashia
wana wana makwalinda
Wama ufunu ndresi snacks
Iwala wa makwalinda
Wama salala ta makwalinda
Wana wana makwalinda
Jabula makwalinda
Iwala wa makwalinda
Wala ukale maupete tina shia wana
Angithi lonke liyazi ukuthi mina ngenza kuphela egazeli mnyama asiphume kanje
ngamakwelintaba uhwabarathi ehlabela kamnandi ke eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ubesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Chisa Spanda kuwoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela Lucha ha uhlabela njalo ebamsana iqhaza labahlabeleli abanengi abagoqela uNkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo. Hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnangagwa selayo uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje, Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.